Gwetara moyo wa Doug Coltart oza Studio 7 kutivaisa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe vachiti hapana humbo hwakasimba hunoratidza kuti akapara mhosva iyi.
There is not even a reasonable suspicion that Jeff committed any offense whatsoever. That's because he followed the procedure provided for the applied to the relevant bodies being the Zimbabwe Media Commission for the accreditation cards, which
appeared on the face of it to be genuine.
Mutongi wedare, amai Marigold Ndlovu, vati vakolta tuwaite zvekunyora chikumbiro ichi, vagosvitsa gwaro rao kudare mukati mezuva ranhasi vakatiwo vari kupa vachuchisi nguva yekuti vape mafungiro avo pachikumbiro ichi uye vanofanirwa kuita izvi musi wa 30 chikumi usati wapfuura. Amai Ndlovu havana kupa zuva rekuti dare richapa mutongo waro rini pachikumbiro ichi, asi vati mwoyo anofanirwa kudzoka kudare musi wa 8 chikunguru. Pange pambonyorwa gwaro rekuti mwoyo asungwe kana kuti warrant of arrest sezvo atadza kusvika padare panguva yakatarwa, asi izvi zvazogadziriswa. Vakoltati vati vange vakataurirana nevachuchisi kuti vachauya kudare na 11 mangwanani.
We were told that a warrant of arrest had been issued against Jeff Moyong and that the matter had been dealt with earlier in the morning, not at the time that we had agreed with the prosecution.
So we were quite disturbed by that, but
we managed to resolve the issue and have the warrant of arrest cancelled.
Yataive tabvumirana nevachuchusi iye mbotivhundusa zvikuru asi tazokwanisa kuti gwaro iri rikanzurwe.
Mwoyo akasungwa kuHarare musi wa 28 Chivabvu achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuAmerica Christina Goldbaum naJoao Silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau zvisiri pamutemo. Vaviri ava vakaburiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo. Mwoyo anonzi akapara mhosva iyi naTabang Manika anove mushandi weZimbabwe Media Commission uyo achiri muusungwa. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Kudzanai Musengi.